Murairidzi wengezi Platinum Stars vatondera indiraya vazivisa kuti vari kusangana nevakuru vakuru vekambani inovapa mari sondo rino risati rapera kuti vazive pachiri nenguva kuti vachatamba mucup confederation cup muAfrica here kana kuti kwete. Vandiraya vanoti vane chivimbo chakasimba kuti vezimplats vachazvipira kuti chikwata chavo chienderere mberi nemachiripiti acho vachiwedzera ivo kuti vanoda kutanga gadziriro yemuAfrica umu iko zvino.
Ndinovimba kuti tichabvumirwa nevakuru vedu kuti titambe muAfrica. Ndomhata ichida ndomhata tichishuvira kuti titambe. Tichataura nevakuru vedu, I think wiki rinoteera iri tinenge takuziva kuti zvakamira sei, takutotanga kugadzirira.
Sachigaro wengezi Platinum Stars vaJeremiah Getiseni vanoti vari kuona vanovatsigira vachibvuma kuti vatambe muAfrica vachiti ivo havasi kuona zvimhinga mipinyi zviripo.
We are going to sit down and tichangotaura nevakuru nemasponsors edu. I don't see us failing to go.
Vandiraya vanoti vari kuda kutenga vamwe vatambi kusimbisa chikwata chavo kuti chikwikwidze zvine mutsindo muAfrica.
Tichada kuti tiunzewo vatambi vanokwanisa kuti vazotibatsira kuti tambe pamutambo iwoyo.
Chikwata chengezi Platinum Stars chakabudirira kumirira Zimbabwe muCup Confederation Cup mushure mekurova FC Platinum 3-1 veZimbabwe Football Association mufainari yechibuku Super Cup. VeZimbabwe Football vakapihwa kusvika musi wa30 mbudzi neveConfederation of African Football kuti vanyorese zvikwata zvichamirira nyika makundano egore rinouya. Kunze kweConfederation Cup, chikwata chichatora mukombe wekasolaga Premier Soccer League chinotarisirwa kutamba muCup Champions League kana chine mari yakakwana. Nemhaka yekuoma kwakaita zveupfumi munyika, zvikwata zvakawanda zviri kutadza kukwikwidza mumakundano aya nekushaya mari. Mune dzimwe nhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chenhabvu chevanhukadzi chemaMighty Warriors chiri kutamba neSouth Africa mangwana mumitambo yekuedzana simba muNational Sports Stadium. MaMighty Warriors ari kugadzirira makwikwi eAfrica Women's Cup of Nations ayo ari kuitwa Cameroon musi wa19 mbudzi. Mune mumwe mutambo, chikwata cheMaWarriors chiri kutamba neTanzania mune mumwe mutambo wekuedzana masimba. MaWarriors ari kugadzirirawo mitambo yeAfrica Cup of Nations iyo ichaitwa kuGabon munandira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.